zvori kumarondera kwatikuronga Star Rally ichavungana muri yose yemachonland east tirikuita mangwana kurudaka stadium
mharidzo iri kuti kudii mazuva ano tatarisana nesarudzo kuri sei kumarondera kwamuri kuronga kuita musangano
haiwa kumarondera kwatiri munhu wese ari kungoti mukomana ngaapinde munyika muyo neshanduko inounza budiriro munyika muyo neshanduko inounza mufaro saka tiri muno marondera matiri kugadzirira kuti vachazenge vapurezidendi wenyika yezimbabwe kutanga musi wa24 august baba vachamisa vazotaura nevana vemarsh east nevana vemarondera kuti ndezvipi zvavakarongera mhuri yezimbabwe kutanga musi wa24 august apo pavanenge vapurezidendi wenyika
mapurisa tinombonzwa kuti vanombopota vachirambidza mimwe misangano uku zvakarongeka here
mapurisa vakati pamvumo yotinge tichiita musangano wedu kurudaka stadium mangwana muno mumarondera saka hai mvumo kumapurisa takaiwana chandingangoita panguva ino mukoma Evans ndechekuti mhuri yese yemarsh east ngavauye vese vakarova yelo vazosangana naavo vachanga vapurezidendi wenyika yezimbabwe baba vachamisa kutanga musi wa24 august
tinombonzwa kuti kunomboitikawo mhirizhonga muri kukambeniwa navanhumu mazuva ano zvakadiiwo kwamuri kufamba uku
munongoziva kuti kana dhongi richinge roda kufa ukasvika padhuze naro rokuna kukava ukafa anonzi malast kicks of a dying horse zanu haigoni kungosiya chigaro vanotombotsatsarika vachitsatsarika zvemhirizhonga ndozvoga zvavanongoita asi vanhu kumisha nokuda kwebulmango approach vanongoti haiwa kana ari madhende ezanu tinopfeka kana zviri nyaya dzeslogan ezanu tinongoita asi kana kwava kuzonovhota tinovhotera vachamisa zvechokwadi vanhu vari kuvhundidzira asi tiri kurudzira vatsigiri vedu vose nyika yose kuti haiwa musandoitwa nezanu kubva katipfeka madhende avo mongopfeka asi musi wokuzondovhota vanonovhotera baba vachamisa musi wa23 oga